vamabhugu vanoti vakafonerwa navatsvangirai kuti vazoita navo zvidzidzo zveshoko ramwari kumba kwavo kuHighlands muHarare vasati vaenda kusouth africa.
Ndinokwanisa kutaura ndichiti mwari vakanditende kuti ndimugamuchidze Jesu kuti ave ishe namambo upenyu hwake. Saka muge mutsvangirai afa ari mumaoko aishe Jesu Kristu, ava ari munhatendeuka. Ndinokwanisa kutaura izvozvo nokuti mwari vakandibetsera kuti ndimunamatise munamato wokutendeuka mba make. So tinotenda mwari kuti afa ari munhu anoziva mwari, kwete munhu anongoenda kuchechayo, kwete nhengo yechechayo, asi munhu anoukama agadzirisa ukama hwake naishe Jesu Kristu.
Vamabhugu vanoti vatsvangirai vaiva nemwoyo wakazaruka kushoko ramwari, uye munhu akange akazvininipisa kuvanhu vose uye kuti vanhu vabatane munyika.
Ndingati ni somufundisi chandakakwanisa kudzidza pakutaura mashoko akadzama navatsvangirai Morgan Richard ndechokuti munhu waiva nemwoyo wanga wakazaruka shoko ramwari, uye munhu anga akazvininipisa munhu aida vanhu vake, vanhu veZimbabwe yaakarwira upenyu hwake hwese.
Mufundisi Mabhugu vanoti vatsvangirai vaiva munhu akashinga zvokuti pavakaenda kusouth africa kunorapa vaiva nechokwadi chekuti vaizokwikwidza musarudzo uye vachikunda.
Chokwadi chiripo ndechekuti munhu wanga akashinga, munhu wanga akashinga kuti kana akakwanisa kurarama mukurwadziswa kwese kwaakaita mune mazvematongerwo enyika, he survived a lot of threats to his life, and so Ken was not going to kill him. He was hopeful that he will survive and give victory to the people of Zimbabwe. Free, fair and credible election. 2018 he was hopeful he was going to stand as a candidate and win the election. This name Mwari vakamutora asati akwanisa kuona Zimbabwe itsva yaakarwira upenyu hwake hwese.
Mutumbi wavatsvangirai unonzi ucharadzikwa kumusha kwavo kuBuhera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.